Yeah, in more than ways constituency. July. The Latin Sanyacho police, Yashakan, the end of Koti, Asia, Kadoka, and Suro. So, of course, you are good to see the end of Mangara, my police. Think that's going to be action. I got to rest the right one, my governor. You can go to call with me anytime you talk on go ever.
People run with one like Gariman, Jim, around the world, we can be as in Yash.
One lap to Sagavan, I was two orders, which is zero, but kana uchinguwa taurwa wundu uchauraiwa ofu iti maundaru ini ndo njimbu ya gambo iti wanjambanja wanu waka uraiwa wanu waka roo wastaka wanu waningi wakusha zinozu wapa kutu wanu kuna kusopote raji pasiri
kwa iwo la mwema opposition party walimumu area wala kutuwa kudi
wala kutuwa kutu inyaya iti kaya mapurisa pindi rambu ya kita ma meeting zine wanu kichwa kuti vanhu vazive kuti gore ino free and fair hapana kusvitidziro
pane here vati vambotaura kuti pari zvino vati vatomborohwa kana kuvhiringidzwa panze pekuchichidzirwa kwavari kuitwa vanhu chete kudai
hakuna atamborohwa kana kuvhiringidzwa asi nyaya yekusvitidzirwa chete iriti kunoku kwakaoma kunoku kwakatooma ndokuti maposta kwakasungirwa maposta yanopera ariko usiku yobva yabvharurwa ndokuti usaspekti kuti munhu iyeye ye mumwe chete ari kuchiizira vanhu ndiye ari kuyachibvharura maposta
hamuna kumboedza here kutaurawo navo mune zvavari kuita izvezvi izvi vanoteerera here manje
avanhu vezanupiefu havateerere because ivo vanenge vachiti tisu tiri kutonga vatombotereza asi nenyaya yekuti vanhu vaakupotekedzwa neintimidhesheni mai